Nasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoyi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune inzi kefyu nguva yaian smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematerland saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kefyu.
Asi nhengo yecentral committee yezanu pf vajoseph chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Kuedza kuendesa kefyu kana kuti kwaiswa marestrictions anogona kuiswa ndinoti kwari ndezvindovhurana zvekuti ngazviite kudaro kuti tidzivirire kukura kwemainfection rate echirwere ichi adai tirimuone echikura everyday.
Vakafa anobata chigaro chemutungamiri wezimbabwe human rights ngo forum vamusa kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaira.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri mucovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Kufambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mubulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Zvimoni pakaita mabhasikoro mabhiza maplani moyo vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chavo tigone kuraramisa vana pazvepakatoma ofuti ukazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzii vakativharira dzese kwawakatitende kwacho kusango nekuti hakutomboiti kuti tigone kudhira tigone kuraramisa vana satichazotoita sei.
Mubulawayo studio 7 yawana vamwe vanorarama nekuchinja mari mumigwagwa pamwe nevanotengesa pamusika wemuna 5th avenue vachiita hwekasi negonzo nemapurisa ayo ange ari pamabhasikoro nemamwe anga ari pamabhiza achitenderera achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Amai Madeline Mari avo vanoraramawo nekutengesa vati mutemo wekefyu uchaita kuti veruzhinji vafe nenzara.
Kefyu yakanaka asi inotiuraya nenzara nokuti hatina zvimwe zvinhu zvinotiraramisa kusiya kwaizvozvo. Ndinoenda ndondohodha kunze uko kumareserva ndoya nestafu ndapinda mumomaketi ndiri kusvika ndichidzingirigwa nemapurisa kunzi buda saka handichazivi kuti inini nemhuri torarama sei.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana vechiuto panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi vamunangagwa vakazivisa nechipiri kuti mauto nemapurisa achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo yenational lockdown yatevedzerwa nemunhu wese sezvo nyika iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu nevana uye chauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu munyika. Vamunangagwa havana kuzivisa kuti kefyu iyi ichapera rini. Vakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzana nesengi.